Mabhiza aya arikutungamirwa na Only Him ironoraridzwa namzvare Bridget Seidorf. Only Him rikubhadhara madhora matatu padhora rega rega kune avo vanoita zvekubheja. Kubheja mabhiza aya kwakavhurwa nezuro apo maneja wevanoisa mari kumakwikwi aya veDelta Beverages vatinorinomhota vakabheja kubhiza Lille Blue. Varinomhota vakaisa madhora mazana maviri pabhiza iri iro riri kubhadhara madhora mana padhora rega rega rinenge rabhejwa. Izvi zviri kureva kuti Lille Blue rikakunda varinomhota vanotambidzwa madhora mazana masere emari yekuAmerica. Pamabhiza gumi nemasere achange ari mumujawo uyu pana Fincherton iro rakatora mukombe weOK Grand Challenge gore rapera. Fincherton riri kubhadharawo madhora matatu padhora rega rega rinenge rabhejwa. Muzvare Seidorf avo vanorairidzawo zvekaro Vintage, Lille Blue na Citrus Dow vari kutya Fincherton. Va Thomas Mason avo vari kurairidza True Beauty na Love the View vanoti Fincherton harina kumira zvakanaka. Muteveri wemabhiza uyezve vanotamba svondo rega rega muzvare Rosemary Musabayana vanoti vari kuisa mari yavo pana Fincherton.
Handikuona nichita mari na Fincherton, ndikakukanda kari ka 50 handikutoona nichibuda ndakasimba.
Fincherton rinoraridzwa nava Gokantezi. Muzvare Vanessa Bike vane mabhiza matatu mumujawo uyu Holyland, Mr. Greenlight na Armstrong. Muzvare Deborah Swanson vari kukandawo Bugatti Blue, Hairline na 3 Tutango. Mabhiza aya ayo ari kukwikwidza musi wa 7 Chivabvu ane mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica 50,000. Vanhu zviuru zvitanhatu vari kutarisirwa kuona mujawo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.